Vamwe vevabereki vane vana vari kunyora bvunzo gore rino vanoti vaiswa parumananzombe nevakuru vezvikoro vavazivisa kuti mari dzekuti vana vavo vakwanise kunyora bvunzo dzeO-level munambudzi wegore rino dzinofanira kunge dzabhadharwa panotopera zuva ramangwana. Kunyange hazvo boka rinoona nezvebvunzo munyika reZimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC rakazivisa kuti vabereki vanofanira kunge vabhadhara mari idzi panosvika musi wa21 mwedzi uno. Mumwe mugari wemuHarare, amai Abigail Butuza, avo vane mwana anodzidza pane chimwe chikoro achigara pachikoro ipapo kana kuti boarding chiri kumhondorongedzi mudunhu remashonaland west, vaudza Studio 7 kuti havana kufara nedanho ratorwa nechikoro chinodzidza mwana wavo. Amai Gutuza vati danho iri rauya panguva iyo homwe yavo yakaboka uye vasina kana kwekupotera. Pakatariswa kusamira zvakanaka kwakaita zvino munyika munyaya dzezveupfumi.
Inini sembereki ndakagumbuka, handisitombofara zvaitwa neechikoro zvekuti isitiri kuzva kuti dheti rakataurwa deadline yekubhadhara exam fee April 21, and then all of a sudden takunzwa kuti hanzi bai mangwana kana masita asina kuenda, saka inenge zvishuvira kuti mwana wacho hachatonyori. Saka kana vachizva kuti vachinja madesi achabva pa21 April, vadii kuchizviisa mumapepa, vadii kuita public announcement, tese tobva taziva, because izvozvi zvoongojumwa kunzi enda unobhadhara bai mangwana. Mari yacho inobva kupi zvamunonyatsoziva kuti kumabhenki mari iri kunetsa? Mari yacho inenge ichitonetsa, plus isisi tatakabhajetira kuti 21 April. Saka manje mari yacho inobva kupi? Anokukweretesa ndiani? Isachizva 21 April, at least unenge une rume yekuti womhanyamanyawo onobhadhara.
Mumwe mubereki ane mapatya anodzidza pane chimwe chikoro chiri munharaunda yemarondera mudunhu remashonaland east, vajames Chidhakwa, vatsinhira zvataurwa namai Gutuza. Vachidhakwa vati vana vavo vaviri vanogona kutadza kunyora bvunzo dzavo dzeO-level sezvo zvinhu zvakaita manyamamire nerongo mumabhanga ose munyika.
Tiri kuzva kukatyamadzwa zvisina zvakanyanya nenhau yekuti isusu hurumende yakamhinga yataura kuti ita deadline yekubhadhara maexam fees yavana musi wa21 April, but hakushamisira takunzwa kuti deadline yave kumangwana ende ndomusoro kuvharwa zvikoro. Hatichaziva kuti tiwane kumari yacho kumabhengi, vada kuenda kumabhengi makiu acho ariko akanyanyisa, hatikwanisa kuzvora mari kana mabhengi kwacho kune vamwasitorana mari dzacho. Hazati zvinotangira papi nenyaya idzodzidzi? Hurumende yangofuta vanhu inoti ikatara chinhasi mangwana chara chino nechino, hatichaziva kuti chokwadi ndechipi chaicho chacho chaomerwa zvisingaiti.
Zvichakadai, vaJeffrey Chechete, avo vaimbova mumwe wevatungamiriri vesangano rinomirira vadzidzi munyika reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU, vakurudzira bazi rinoona nezvedzidzo yepasi kuti ripindire munyaya iyi, vachiti chinhu chinorwadza kuti mubereki anopedza makore 10 chete achiendesa mwana kuchikoro, asi vakuru vechikoro vozongomuka vachiti nguva yapera kuti mwana abhadhare mari yekunyora bvunzo.
Tunoona kuti minista wezvedzidzo anofanira kutaura nevabereki nezvikoro kuti vasebedze mazuva acho kumberi. Vabereki havana mari mumabhengi, mari haisi kuwanika, so zvinopa kuti vana vakawanda vatadze kunyora mubvunzo dzavo vasitadza kurejista. Dheti rinofanira kudzokera parangariri musi wa21 or kana kutosvika unana May kumagore toziva kuti vana vanopedza kurejista muna May.
Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yaburitsa pachena kuti zvikoro zvizhinji zvatora danho iri zvikoro zvine vana vanodzidza vachigara muzvikoro izvozvo. Vamwe vakuru vezvikoro vataura neStudio 7 vasina kuda kubuda pamhepo, vachiti havabvumirwe nemitemo yavo yebasa kutaura nevatori venhau. Vati vatora danho iri nepamusana pekuti vachange vasiri muzvikoro izvi panguva iyo vana vachange vari pazororo. Zvichakadai, munyori mubazi rezvedzidzo amai Sylvia Utete Masango vati tivatumire mibvunzo yakanyorwa, asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo iyi. Nekune rumwe rutivi, gurukota mubazi iri vaLazarus Dokora vanga vasiri kudayira nharembozha yavo kudzama rataenda pamhepo. Mashoko akaburitswa neZimsec anoti boka rebvunzo iri rakawedzera mazuva ekuti vabereki vakwanise kubhadhara mari dzekuti vana vavo vakwanise kunyora bvunzo dzeO-level dzichanyorwa munambudzi wegore rino kubva musi wa24 kurume kusvikira musi wa21 mwedzi uno, richiti rakaona zvakakodzera kuti ripfuudzire mberi mazuva ekubhadhara sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzekuwanikwa kwemari kumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.